Pazuva iri tiri kusangana nemibvunzo yakawanda yatiri kuzvibvunza kuti kana Zimbabwe panguva yakadai iri chiri nyini kushandisa matare kubata nekudzvanyirira vese vanenge vachipikisana nehurumende pamafungiro avo. Tingati Zimbabwe here iri kupa kodzero kuvanhu ichipa mafreedoms kuvanhu. Tiri kutarisa kuti kana nyika vanhu vachishaya masocial services, vanhu vangadziva nekodzero here, vangadzi vari kuwana justice here kana vasina masocial services. Tiri kutarisa nyaya yekuti vanhu vachigariswa mumatrongo nguva refu kana vachinge vangopikisa hurumende, vanhu vachinzi vasungwa nekuti vatiti kana tinoda muhoro munokwana nezvimwe zvakadaro. Ndiyo mibvunzo yacho tiri kuzvibvunza. Zuva iri tiri kuripemberera nekuramba tichitaura nevanhu tichidzokera kumacitizens kuti hongu kodzero tinodzida, hongu rusununguko tinoruda, toitei kuti tikwanise kuenjoya izvi sezvo zviri kushayikwa munyika yedu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Saka izuva ratiri kushandisa kudzokera kumamemba dzedu tichikonzautana, tichionesana kuti todii. PVO bill riri kuuya, judiciary capture iripo, mabasic social services hatina, tingadii kuti tikwanise kuwana kodzero.
Asika tinonzwa hurumende ichiti hapana munhu ari kutyorerwa kodzero dzake muZimbabwe. Hurumende iri kuteera bumbiro remitemo. Munoti
idzodzo inhema chaidzo. Kana vachiti kodzero hadzisi kutyorwa, vari kuda kutaramuka kure nechokwadi.
Dziri kutyorwa sei kodzero vamasarauri?
Tinoona vematrade unions chaivo vanenge vachiti muredi mishoma vachisungwa, vamwe vachidzingwa mabasa, asi malabor rights arimo section 65. Tinoona section 75 yedu inopa kodzero dzekuti vana vawane dzidzo, dzidzo iyi havasi kuiwana, dzidzo yava kutengeswa ichidhura, vanhurombo vasingaiwani. Saka kunzi state ichaita kuti mumwe neumwe awane dzidzo zviri musection 75 hazvisi kuitwa. Mapolitical rights arimo section 67 haasi kuwanikwa nemacitizens. Why? Nekuti hurumende iri kuramba nemapolitical rights. Tinoona vanhu vakaurayiwa nekuti vanosapota TCC, tinoona vamwe vachipondwa nekuti vanosapota TCC, tine vamwe maticha ari displaced izvezvi nekuti vanopomerwa mhosva yekunzi vanhu veopposition. Saka tinogona kudoma marights akawanda ari kushayikwa nevanhu. Tikatarisa section 59 yedu inopa vanhu kodzero dzekuungana, kodzero dzekupa mapetition, kodzero dzekuratidzira. Zvese zviri kutyorwa nekuti hapana ari kutotenderwa kuti anga achiita izvi.